Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinotsangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 18/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muUnited Nations Security Council kumusangano wenan Aligned Movement. Asi vanopikisa vanoti havana kukodzera kutora chigaro muSecurity Council sezvo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Dare repamusoro romisa hurumende iyo inoti yakatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kudzinga dzimwe mhuri papurazi riri kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutariswa kusimuka munyika nhasi vakananga kuUganda kumusangano wenan Aligned Movement. Vachitaura nebepa Nauri Herald, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Sharamba vati kumucheto kwemusangano uyu vaMnangagwa vanenge vachitsvaga rutsigiro kuti Zimbabwe ive nhengo yeUnited Nations Security Council kwemakore maviri. Asi vanopikisa vanoti vaMnangagwa havana kukodzera kupiwa chigaro chakadai sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Security Council ine nyika gumi neshanu. Panyika idzi shanu dzine masimba dzinogara dziri nhengo asi dzimwe gumi dzinovhoterwa neUnited Nations General Assembly. Namwe ine nyika zana nemakumi maviri asi kumusangano uyu kune nyika makumi mapfumbamwe nenhatu. Dingindira remusangano rakanangana nekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko epasi rino. Mumwe mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakodzera kutora chigaro ichi.
Isu seZanu PF tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti Zimbabwe kana yemuka neipi nyika yemuAfrica tinge tine nyika inomiririra zvinofungwa nezvinoshuvirwa nevanhu vakuno. Mukati meSecurity Council.
Sika vanopikisa vari kuti hapana chakaipa kuti Africa imiririrwe asi kwete neZimbabwe iyo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo zvemhando yepamusoro-soro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifani kunge tiriko, hatifani kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai idzo dzanguva nhau namakuhwa. Nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa. Nekuti kana pane chachakaposheka kana chakashoreka kwavari paelection, ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare, vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotika vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanjika.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matanho awa, vachizoda kugara vakataura mashoko awo mumanewspaper nemaradio. Kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu veZimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika. Vanhu veZimbabwe vachibva vasarudza muNangagwa neZANU PF. Isu zvisinei ngazvitityisi nekuti veopposition vanopikisa ndoragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzanguva makomba oga Marara, vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatutu amarara akasiyiwa neveopposition achikuungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isu tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi.
Nechikonzero chei muchidaro vaMarapira?
Nekuti pachokwadi dangwa neshungu dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chokunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chavachataura kuti tisu takaitawo icho chaendesa nyika mberi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, Vostalo Siziva.
Zanu PF haina credibility inodiwa kuti ioneke ichipusha nyaya dzakafanana neizi at the international platform.
Nechikonzero chei muchidaro vasizi?
Nekuti munoziziva kuti tirecognize internationally, tinofanira kuti tiresolve maissues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa maissues internationally usati wagadzira madomestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesarudzo zviri kuita zviri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno, muona kubvisa kuri kuita mamembers of parliament nemadambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions dziri kumunyika muno. Hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinomeka international.
Sei zvisingakwanisiki?
Nekuti credibility international inofanira ichibva from our ability to resolve our domestic problem.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vostalo Siziva. Mukupeta nyaya iyi, Blessing abatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chendingataura chokutanga ndechekuti vamunangagwa nehurumende yavo yeZanu PF vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations Charter ndechokuita mendeni international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamunangagwa neZimbabwe vangazvitadza here izvi varwanya?
Vangagwa vanoda kundopinda mudare reSecurity Council remananipermanent members ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumendena kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaivo vachingoti avhura murumo wovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatove CC. Matare chavo achiri kwamunhu angobuda musango angobuda muduru otozvindii secretary general political party. Matare avo ndizvezvo ndiyo peace and order here yavanoda kundomendera kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagusi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rinonyararo. Saka icho chishuviro chavamunangagwa zviroto zvavo, asi sokutaura kwamugabe muchakabvu zviroto zviroto.
Gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakamisa bazi rezvekurima, mudzviti uye mapurisa avaiti vatumwa nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa kudzinga mhuri mazana masere papurazi reskia riri kuNorton mudunhu remashonaland West. Vashandi ava vanoti vakasiyirwa dzimba dzavari kugara nemurungu wavaishandira uye akazotorerwa purazi uye havana kwekuenda. Asi mutongi wedare repamusoro vaRogers Manyangadze vakati nzira yaida kudzingwa naye vanhu ava haisi pamutemo. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta rakamirira mhuri idzi uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Tafadzwa Muchenje.
Vekuministry of Friends nevekuofisi yekwadistrict administrator nekuchiguto paivawo nevekuema nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakaenda kupurazi rinonzi Skia Farm kuNorton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni vepaplot number 46 Skia Farm. Shura vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vabve mukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukombonomu vakabvunzawo vachikumbirawo order yedare yaita ura kuti iwo vaifana kubuda mukombo vanga gari mukombo vakauyawo kwati vakatsanangurawo vachiti ivo vaiva mashandi yemurungu aizi matinsikiya akanga ari yemuridi yepurazi yekundotoni achisikiya wacho akazobhoba purazi pakaitwa land reform program ivo vaitsanangurawo vachiti vakanga vava nemakore anodarika 22 sikiya abva paatama mukombo papurazi papo yachigarapo saka ivo chichemo chavo chaiva chokuti mazuva matatu atapiwo ekuti vabve papurasi vakanga vaomeserwawo nokuti vakanga vasina kwekuenda uyezve sezvatinoziva muno muzimbabwe kuri kunaya
dare iro rakazoti kudii
dare rakatonga neshure takaenda nyaya ikatongwa najaji anonzi Justice Manyangadzi mutongi wedare akataura kuti iye vanhu vaifanira kupiwa mukana kana kupiwa inonzi eviction order kuti vazopa dare vakataura iro kuti hazvaigona kuti munhu angonzi ibva panzvimbo pasina kupiwa yatinoti order muchirungu nedare yaitendera iyo kuti paitwe eviction.
Tichitarisa pamutemo, chii chinofanira kunge chaitwa kuti vanhu vadzingwe?
Chinofanira kuitika ndechekuti munhu anenge achida kudzinga munhu panzvimbo anofanira kuenda iye kudare onoisa masamanisi ake eeviction koti yoongororawo ichinzwawo kuti iye wacho ari kuda kudzingwa haana here zvikonzero zvake zvaanoda kupawo kuti asadzinge.
Gweta vari nhengo yezimbabwe lawyers for human rights Muzvare Tafadzwa Muchenje vari parunhare muHarare naTaboka Ncube westudio 7. Dare repamusoro rehigh court nhasi rarasa nyaya yevaikokera nhengo dzebato rinopikisa muparamende vaAmos Chibaya nemutevedzeri wemutauriri webato iri vaostalos Siziva nevamwe yekupikisa kudzingwa kwavo mudare reparamende nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezoshavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi vapisirai kwenda vati hapana zvizhinji zvavangataura pari zvino sezvo patori nechimwe chikumbiro chiri kudare chakakwidzwa neveCCC zvakare vachiti vachavangu havana masimba ekudzinga vanhu sezvo vasiri nhengo yedare iri. Senator Jameson Timba veCCC vatsinira mashoko aya
vakati ivo tinofanira kuti tiite pesu nyaya iyo iri kudare kuti tipedze nezvanga zviitwa navachabangu.
Gweta ravachavangu vanxuvani Stole vanoti vafara nemutongo wapiwa nedare nhasi uyu.
Saka koti yazoti no vanoziziva kuti masamonziwo avo anga akakosha achikosheswa nekuti kune umbo unofanira kubudiswa patare. Saka ivo vazozviona kuti masamonzi anononoka vakamhanya neuseri vachizama kuti vavhare dare maziso vawane order vabato.
Vatimba vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vachavangu vane simba here kana kuti kwete rekudzinga vanhu ndiyo ichapedza makakatanwa ose.
Yato mumatare sekutaura kwatiri kuita izvinezvi kune zvidanho zvichatorwa chidanho chatichatora iye zvino ndechekuti tiende kupretrial conference togadzira matimings edu toisa umboyo hedu toenda kutrial asi izvinhu zvatoda kuti tiite nokasa kuti tipedze bongo zose.
Vachavangu vari kupomerwa mhosva yekushanda nebato riri kutonga rezanu PF mukudzinga nhengo dzeCCC muparamende nemakanzuro asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira varamba mashoko aya.
Hatiudziri bato rinopikisa zvekuita asi tinongokurudzira kuti vaite zvinhu zvinoitisa nyika yedu ende mberi, vaite zvinhu zvinoita kuti vana vezimbabwe vave neramangwana rakanaka. Izvi zvokuti vari kugara vachipokana vachiita kuti mari dzenyika dzitambisiwe nemabyelection zvinhu zvisina kunakira vana vezimbabwe.
Zvichakadai mutongi Justice Kwenda pari zvino vari kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare navashavangu yekuti vachibaya nevamwe vavo vasapinde musarudzo dzemabyelection pasi peCCC sezvo vakadzingwa nebato iri. Rimwe remagweta avachavangu Advocate Lewis Uririn vauza dare kuti vachibaya nevamwe vavo havafaniri kumirira TCCC nekuti hapana zvashanduka pakudzingwa kwavo mubato. Nyaya iyi yabatanidzwa neimwe yakakwidzwa kudare iri naSachigaro weZanu PF mukagovi district mukoba North kugweru vaChristopher Niwa yekuti vachibaya vasakwikwidze musarudzo vachiti ZEC yakatadza kutambira mapepa avachibaya sezvo vakadzingwa muTCCC. Gweta reTCCC vaCharles Kwaramba vaudza dare kuti mutongi haafaniri kutombodzwa nyaya yavachavangu navaniwa vachiti haina maturo sezvo pasina kurasikirwa kwavanoitwa kana vachibaya nevamwe vavo vakapinda musarudzo idzi. Vatiwo hapana akarambidza vaviri ava kupinda musarudzo vachiti savachavangu vakatotadza kudoma vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mudare pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaziro zvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimparks rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kuri kuita nzou mumasango emunyika. Mutauriri webazi iri vatinashe Farau vati nzou dziri kufa nekushaya mvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuisirwa muchetura nevanovhima zvisiri pamutemo. Pane mashoko ekuti nzou dzafa kubva gore rapera. Kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzasvika 156. VaFarao vatendawo kuti nzou dzakawanda dzafa gore rino kudarika mamwe makore. Nzou dzakawanda dziri kuHwange National Park. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata kanzura weWard 18 kudete kuHwange waStanley Torima.
HwangeNational Park ndeimwe yedzimwe nzvimbo dzeparks ine nzou dzakawanda.
Zvakamira sei manzwire wamuri kuita munharaunda umu? Zviri kumbonyatsofamba sei? Dzinenge dziri kunzi dzanyanya kuwanda dziri kufa?
Hai, tinonzwawo semanzwire amuri kuita kuti dziri kufa. Ndichiona sekuti tinoenda kuti dzidzise nouwandi hwamuri kunzwa inyaya yekuti idzo pachadzowo dzawanda ende tikaona uwandi hwadzo nemvura dzedzifanira kuwana, I think ndo pane tsaona yose inokonzera kufa kwadzo, because kana nguva dzaakusvika kunana Oktobha Novhemba mvura yakanonokwa kuya, panoita dambudziko rokuti dzinenge dzaakuneseka kuwana mvura yakakwana.
Asi kumashure uku kugara nekugara dzaimbonzwika dzikunzi dzinofa here neuwandi huri kunzwika mukore unouyu?
Handichinyatsokutondera hangu zvakanaka kana taakuita makombarizen tata even kumashure kufa dzaimbofa nokuda kwokushayawo mvura. Iye zvino izvi manzira atiri kuita nhamba inenge yakwirira sokutaura kwamuri kuita. Ndinoona sokuti pano musiyano kuti resi dzakanga dzichifa asi pamwe kufa kwadzaakuita izvezvi kwativedzere.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti kuno vagariwo vanopinda vachiita zvekupocha zviya, izvi zvinoitikawo here izvozvo?
Kana ndichiri kunyatsotondera zvakanaka, zvambenge zvichiitika panguva dziri mumashure makore maviri matatu mumashure zvazvinyatsokuita zvino. Tichitoonawo vanhu vane nyanga dzachona vakasungwa namapurisa pata pari zvino handingati hazvisi kuitika, zvinogona kudaro zvichiitika asi maitikiro azvo atisiyane nemaitikiro okumashure kuti maybe mazuva ano zviri kuitika asi zvisina uwandi hwakafanana nehwanga huriko mikore yadarika.
Kune veparks vatinombonzwa kuti vanotaurawo nevagari vachivapawo maupdate yezvinenge zvichiitika, munombosanganawo navo here?
Tinotosangana navo muzviitiko zvakawanda. Patinenge tasongana navo kazhinji kachona vanokurudzira vanhu vomunharaunda kuti vagarisane nemhuka idzodzi dzedu dzakafanana nenzou nechirungu chavanoti living with wildlife in harmony. Vanouya kuzokurudzira zvinhu zvakati wande nzvimbo dzedu dzatinogara dziri paedge yeHwange National Park. Tinoindaraktia zvakanyanya nemhuka inonzi nzou.
Kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remumombasa kuKenya rapomera mhosva dzekuponda kune anozviti mufundisi Paul Ntenge Mackenzie akakonzera kufa kwevanhu mazana mashanu vekereke yaitungamira. Ntenge nevamwe makumi mapfumbamwe nevana vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ntenge akaudza vanhu vemukereke yake kuti vakasanya kusvika vafa vaizoenda kudenga kunoonana naJesu. Israel inoti yabomba nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kwayati yanga ichirwisa varwi vechikwata cheHamas. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yauraya vanhu gumi nevatanhatu vakawanda vacho vari vana vadiki. Zvichitevera mutongo wapiwa nedare repamusoro reHigh Court nhasi wekurasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reCCC riri pasi peutungamiri hwaNelson Chamisa yekupikisa kudzingwa kwenhengo dzebato iri nevari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato vasengezo chavangu. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kubvunza kuti zvine musoro here zvekuti bato iri rirambe riine chivimbo nematare edzimhosva yemunyika. Vamwe ndo vari kuti mutemo unopa mapato masimba ekudzinga nhengo dzavo muparamende nemumakanzuru wave kushandiswa zvisizvo nekudaro unofanirwa kutariswa zvakare kana kutobviswa mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nokubvunza vadzokora kuti bato ravo ranangepi nezviri kuitika izvi.
Ayo, isu tunongo ramba tichiudza vana veZimbabwe kuti musangano wedu wakamira zvakanaka. President Chamisa vari kuita basa ravo saPresident, vari kuteererwa, vari kufarirwa nevanhu. Munongoona zvavanoita vakangokandwa chero mufananidzo wavo pachivhitivhiti. Zimbabwe yese inosimuka, asi izvo zvinoitwa navamunangagwa izvozvo. Saka zvimwe zvese zviri kuitika izvi mahumbwe, idrama. iZANU PF iri kupinda mumba medu iri kupaza mumba medu ichishandisa makots ichitaura kuti munhu akaita saChabangu asingazikamwe asiri Secretary General anongouyawo zviti ndi Secretary General. Asi sebato takamira pakanaka, tiri kugadzirira zvinhu zvedu, tiri kuziva nyaya iripo. Nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vakapira sarudzo dza2023. Tinoramba takamira ipapo uye ticharamba tichitaura nemaorganizations akaita sana SADC nevamwewo kuti tigadzirise nyaya iyoyo, nokuti tinoziva kuti zvese izvi ndozvinoda kuitwa neZANU PF kuti itivharidzire kugadzirisa nyaya chaiyo chaiyo yeAugust 2023.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza munoti
zviri kuitika muCCC zvanga zvakatarisirika nekuti vagara vanobika mbodza. Pachivanhu tinoti zviri kuitwa neCCC anonzi madhambitanana mabhuruku avambodzo, zoreva kuti kutamba kwepwere kusina musoro kugara naka. Uona dzevanhu vana veZimbabwe vanga vanofanira kutarisa kuti matongero avachamisa vatadza kubatanidzisa boka ravo roga. Saka mukazomupa nyika mukomana uyu, nyika inoparara. Yubi record yezvecitizen anytime naChabangu weCCC wotaka kunyeberana kudai vahasi wetu dziwani. Toenda panyaya yabudabudai nhasi baba. Tofanidze kuti handinzwisise kuti vanhu veCCC vanofunga netsoka here kana kuti vanofunga nei, nekuti vanoziva kuti pane dare rakagara rikataura kuti haukwanise kukwidza uri pabato rakudzinga kusvika bato racharanyora tsamba iti hasina kukudzinga. CCC havanoita izvozvo, vari kuendera mberi nekuregista. Votoenda futi kudare rakavanyima pekutanga. Hazvishanduke, mumwe jaji haagone kushandura zvaitwa nemumwe jaji. Zvaifanira kuita CCC yafanira kuita inonzi appeal. Vaifanirwa kutanga vaita appeal vagadzirisa ziva kwavabva nekuti kwavari kuenda usiku. Vaifanira kugadzirisa kwavabva.
Vadzokora, tinoona kuti munoramba muchienda kumatare edzimhosva, hamunonongedza kuti akakepshwa sei muchiramba muchitemba nematare kana kuti kuva nechivimbo nematare, hamunoti akakepshwa.
Tiri vana veZimbabwe, kana tine nhunha dzedu tinoenda kumatare edzimhosva nekuti tiri pato rinoremekedza mutemo. Kana baba vachikanganisa zvinoitwa navamunangagwa, hatizovarambi kuti havasi baba vedu. Tinoramba tichingovati ndibaba, asi tiziva kuti tina baba benzi. Kuna baba vanozviti mutungamiriri wenyika asi vari benzi. Ndozvakafanana nekumatare edzimhosva kuti ndokwatinokwanisa kuenda ikoko nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo.
Dr. Mavaza, munoti
judgment yabuda nhasi yarambisa vaostarusi nanachibaya dzimwe nhunhu dzatunza dzese dziya kudaiwa hamupinde paballot box musi wa3 February. Saka zvatorambwa kare, samungangoita vadzokora kwete kupopota nekugotomotoka. Endai kudare rezimhosva pamusoro moita appeal, munobvumidzwa kwete kungopopota muri mumigwagwa. Hazvina kwakune kusvitsai, haungapfeke shangu, chitsitsiro chiri mberi haukwanisi kufamba. Saka iko zvino izvi TCC yazvisunga yega ndiri kubira dzakondo, yada mutsvaga wekupomera, yakubata uswa.
Vadzokora, vanhu vari kuti mutemo iwe wekudzinga nhengo dzinenge dzasarudzwa unenge waakushandiswa sezvisizvo, kunyange hazvo uri mutemo uri mukumbiro remutemo wenyika.
Ndinowirirana nevanhu vari kutaura izvozvo. Saka mutemo iwoyo zvechokwadi unofanirwa kubviswa kuitira kuti vana veZimbabwe vamiririrwe nevanhu vavanenge vasarudza.
Dr. Mavaza, hanzi mutemo ubviswa uyu werecall.
Awa, mutemo wakanaka zvachose.
Manzwa kunhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain kwakare, uyewo nhengo yeTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nhasi kune makuwerere kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Nenguva dza7 kune mutambo pakati peIvory Coast neNigeria, kuchitwa nenguva dza10 manheru kune mutambo pakati peEgypt neGhana. Nezuro, Zambia yakaita mangange 1-1 neDRC, Morocco ichirova Tanzania 3-0. Kuti tinzwe zviri kuitika kumakwikwi aya, Marvelous abata nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRomario Musekiwa.
Ivory Coast yakatanga zvakanaka. Sevanhu vari kuhora tingati vari kuhosta mutambo, vakatamba zvakaitarisira. Timu inenge ichihosta tournament of this magnitude inofanira kunakidza, inofanira kugohwesa mabhora. Apa vari kutangana neNigeria. Nigeria, ini ndikayamuchera Nigeria ndiri kuti chachiri chakapinda nyoka. Haisiri Nigeria chaiziva kudhara iyaya. Ena nangu kanu, shangari yangu jeje yokocha, wana Tijani Babangida, wana Timboes. Aiwa, wapaniko mazuva ano. Asi ngavasina nekuziva kukosha kunoita bheji ravo rinonzi Super Eagles. Iwo riya ani vakapeta nyoriya kuti zvinobhurei kutambira bhora Nigeria. KuNigeria bhora vanhu vanedisa zvakanyanya bati timu yavaenda uyavo zvine zvaisikamba kuzosvika panotambirwa nevapidzivai. Saka nyenge ndichaona ichistruggla zvekuti inorwa neIvory Coast.
Tombotarisa kuti pane mumwe mutambo zvakare weGhana versus Egypt, munoona zvichibuda sei apo?
Apo inini ndinomhanya neGhana Black Stars. Egypt ndaraneno, Egypt kubva kudhara zvayo iranitarii eri timu inongotamba neEgypt nengetinganeechepfingaio. Apa ndagara ndiri kumupikiri zvangu ndinokama zvakanaka netendo yakawanda nevakuru zvebhora vekuGhana. Saka ndiri kupiga zvakanyanya Ghana. Ghana ndiri kuitika kuti inowina nhasi, inowina nhasi. Inoona kuti haina small margin but iri kuisa maximum point. Egypt yakazunguzwa ikabviswa chirikumeso neMozambique. Saka haasikuziva kuti ndokutambira zvozvi. Enda bvabva sangana neGhanawo yakarohwa first game zvekuti mutambo yawakaita iyoyo. Asi ndiri kuti Ghana ikasunda dzikasimba inoina game iyori. Egypt haisi Egypt yataita kudhara yainge nanaamvira Ahmed Musa wana Mohamed Abutrika nena Hossam Hossein wana vari kurinaya nemutambo anonzi Mohamed Mosala weligakuuraya.
Tombotarisa kuti imi munoshanda nevatsigiri vemunyika vemunhabvu vari kuona sei zviri kuitika kumakwikwi aya?
Vatsigiri vari kuchera bhora zvakanyanya. Ukada kuona nzvimbo dzori dzinonwa mutambo masport club mudzimba magetsi anga arimbotinyara. Aiwa,
tinotenda nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association Romario Msekiwa ana Marvelous Musanganya uye weStudio 7 parunhare. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai kusimudzira nyika munyaya dzebudiriro. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Taboka Ncube.